Hongu marizalta anobuda nezimuseka anoratidza kuti vana vakapasa zvikuru kwazvo. Asi isu sevarairidzi tinyanyoona sokuti vana vakapasa zvikuru kwazvo. Nokuti izvi ndozvatinongoudzwa nezimuseki kuti vana vakapasa. Asi hatizooni kuti chakanyanya kuti vazopasa chii. Karikulamu yakariviwa here. Varairidzi tinongoziva kuti vaingova marashangura pata vachinonga sose nomurombo. Saka kwatiri pane zvakawanda zvisingaratidzwi namaresults akabuda aya. Ende hationi sokuti maresults aya anoratidza kuti vana vakapasa. Uyezve zimuseki yaunza chimwe chigwere chine chirungurira chokuti inoda kuti timeze kupasa kwavana nekungoti tiradze zvavakaita paexamination. Asi tinorangara kuti dzidzo zvikuru inoda kuti tirairidze vana kuti vazokwanisa kurarama zvakanaka kwete kungonzi wakapasa masubjects mashanu.
Asika vazhou apa parikutariswa kuti vana vakwanisa kunge vachibudirira mubvunzo dzavo ndevapi. Handizivi kuti zvii zvimwe zvamungapokana nazvo ipapo.
Isu tinenge tinopokana nezimuseki even ranking yayo even nekunzi vana vakapasa. Tichiona kuti even varairidzi hapana chatichapinduka chokuti varairidzi ungati vavawo nechidokwa-dokwa chikuru. Tinoona kuti maresults aya hanyanyisi kutaridza zvedzidzo muZimbabwe. Uyezve zimuseki inotidhonzera kwatinoona zvokuti hakunyanyi kutibatsira.
Zvii zvamungakurudzirawo imi senyanzvi munyaya dzedzidzo uye muchitungamirawo sangano revarairidzi?
Isuwo muindependent Zimbabwe ngationei kuti taita system isingaiti teach for examination but teach for life.